Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 3, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekutanga chekubaya nhomba chinoenderera mberi, vatori venhau vachibayiwawo nhomba iyi. Veruzhinji vopa maonero avo zvichitevera kusiya basa kwevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Vanoita mabasa akasiyana-siyana votaura pamusoro pekunyevenutswa kwemitemo inobata denda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo chikamu chekutanga chekubaya vanhu nhomba munyika chave kusvika kumagumo, vamwe vatori venhau muguta reBulawayo vabayiwawo nhomba iyi nhasi. Bazi rezveutano rinotiwo chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka munyika yose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vatapi venhau vane chitsama vanoshandira makambani akasiyana-siyana kusanganisira mamwe ehurumende vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 muBulawayo. Izvi zvaitika mushure mekunge kanzuro yeguta reBulawayo ichishanda pamwe nebazi rezveutano yatara zuva ranhasi sezuva rekuti vatapi venhau vange vachida kubayiwa nhomba iyi vabayiwe. Mumwe wevatapi venhau vabayiwa ndimuzvare Abigail Kupe, avo vaudza Studio 7 kuti vakamborwara nechirwere cheCOVID-19 saka vatora danho kuti vabayiwe senzira yekuedza kudzivirira iwo pachavo pamwe nemhuri yavo.
Isusu semajournalist wa frontline workers tinosangana nevanhu vakawanda wanda, so tinoda kuti tive prevented from this pandemic. Inini I was once positive, I don't want to be positive, so I don't want to be positive again because I know the experience ndine vana and so forth, so if I get exposed I know my kids will also be exposed. So I think this is a good initiative for us isusu majournalist.
Mumwe mutapi wenhau muzvare Tanaka Gumbo ataona zvakanaka kuti abayiwe nhomba sezvo achiziva kuti basa rake rinoita kuti asangane nevanhu vakawanda, izvo zvinoita kuti ave panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Gumbo vati vanhu havafanirwe kutya kubayiwa sezvo nhomba dzose dziripo dzakatambirwa neWorld Health Organization kana kuti WHO uye dzakaitwa navana mazvikokota munyaya dzezveutano.
Pane zvese zvinhu zvinyowa nezvinenge zvichiitika hapamboshayikwi mutauro mutauro. Isusu wose vanhu tingave tisina ruzivo rwakanyanya, but kana mascientists nana chiremba vachitudza kuti zvinhu izvi zviri safe, I think zvinenge zviri nani kuti tinenge tichitora knowledge atinenge tichipiwa nevanhu vari at a more advanced stage than isusu, because they have tried this thing and vakaona kuti zvinoshanda and they feel kuti ndonzira yekuti vanhu vangadziviririke.
Mutauriri wekanzuro yeguta reBulawayo amai Nesi Sampofu vaudza Studio 7 kuti kanzuro ichishanda pamwe nebazi rezveutano yanga yasendeka parutivi zuva ranhasi kuti vatapi venhau vabayiwe sezvo vari vamwe vevanhu vanoita basa rakakosha.
Cinema journalists from different media houses ari kuuya pano pa small city hall kunobayiwa to protect them against COVID-19. Izvi tiri kuita se kanzuro ichishanda the Minister of Health, nekuti it's under the national program ye COVID-19 vaccination. So tinota kutenda majournalists kuti vauya.
Vakafanobata chigaro cha provincial medical director wedunhu reBulawayo Dr. Welcome Mlilo vati havasi kukwanisa kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu reBulawayo, asi vati vane chokwadi chekuti vachakwanisa kusvika pavanhu vanopfuura zviuru zvitanhatu vavanotarisira kuti vabayiwe nhomba. Provincial Medical Director wedunhu reMatavele North, Dr. Mneka Ipadingani, vati kubaiwa nhomba kwevanhu mudunhu iri kwakati nonokei kutanga sezvo vanhu vange vasati vave neruzivo rwakakwana. Asi vati kusvika nezuro pane vanhu vanopfuura zviuru zviviri vange vabaiwa nhomba iyi mudunhu ravo. Taedza kunzwa kubva kumutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei munyika mose, asi vati havakwanisi kutaura nesu sezvo vati vange vari mumusangano. Chikamu chekutanga chekubaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 chakatanga munyika svondo rapera chakanangana nevashandi vanoshanda mune zveutano, vechiuto nemapurisa pamwe nevanoshanda kumabhodha enyika. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yainge yabaya vanhu zviuru makumi maviri nechimwe nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu, 21,456, vakange vabaiwa nhomba iyi kusvika mukupera kwezuva nezuro. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti chinangwa charo ndechekuti vanhu vose vari muAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri emamiriyoni vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevatori venhau waitwa padande mutande nhasi weCOVAX, mukuru weAfrica CDC Dr. John Gengason vati sangano ravo richaramba richishanda kusvika vanhu vemuAfrica vawana nhomba yeCOVID-19.
I join others, His Excellency the President of Ghana, Excellency Nana Akufo, in the greater aspiration of the continent of 1.2 billion people that we have to, will not stop at anything until we vaccinate the population of the continent appropriately.
Ndinobatana nevamwe kusanganisira nemutungamiriri weGhana vanana Akufo Addo mutarisiro yekuti tibaye vanhu vedu 1.2 billion nhomba. Chichaita zvese zvinoita kuti tibaye vanhu vese ava.
Vatiwo senzira yekuona kuti zvishuviro zvavo zvazadzikiswa, vati nyika dzemuAfrica dzichaita musangano mwedzi unouya musi wakubvumbi 12 kuti vaite hurukuro dzekuti Afrika igadzirewo nhomba dzeCOVID-19 sezvo nhomba idzi dziri kuwandirwa zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti dzishomeke pari zvino. Nyika dzine mari dziri idzo dziri kutenga mishonga yezvakanyanyisa.
I'm very delighted to announce that the African Union Commission will be hosting a meeting on April 12 under the leadership of Chairperson Musa Faki. We're bringing the continent together to develop a roadmap and a framework that will enable Africa to begin to address with specifics key milestones to begin to manufacture vaccines on the continent.
Ndine mufaro kuzivisa kuti Africa Union Commission ichaita musangano musi waApril 12 pasi peutungamiri wavaMusa Faki kuti Africa ikurukure urongwa hwekuti ikwanise kugadzira nhomba.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati zviri kurongwa zvakakosha, vakati kugadzira mishonga yemuAfrica kunobatsirawo kuti vanhu vemuAfrica vasazove ivo vanopedzisira kupiwa nhomba.
Africa inofanira kutanga kugadzira nhomba iri yega. Tinozvikurudzira unyanzvi hurimo muAfrica hwokugadzira nhomba. MaExperts tinawo, changosara ndechekuti vatungamiri vave nepolitical will yekuti nhomba dzigadzirwe muAfrica. Muchaona zvinhu zvichinja zvikuru. Torega kuramba tichingori kumuswe kwenyaya yemavaccines, asi toendawo pamberi. Unyanzvi hwacho tinogona kuhuwanawo kune vari kutogadzira kudhara yezvino. Vanoita technology transfer nokukurumidza kana zvapindirwa nana World Health Organization. Zvinotibetsera.
Ngano uyu wapindwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusanganisira mukuru weWorld Health Organization Dr. Tedros Adhanom nemukuru weUNICEF amai Henrietta Fore. Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana nhomba mamiriyoni matatu pasi pechirongwa cheCOVAX. UNICEF yatiwo iri kushanda nevendege pamwe nezvikepe senzira yekuona kuti nhomba pasi pechirongwa cheCOVAX dzasvika kunyika dzinotarisirwa kuti nhomba idzi dziende. Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu chiuru chimwe nemazana mana nemakumatanhatu nevasere zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumatatu nezvitanhatu nezana negumi nevashanu 36,115 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu nechirwere ichi nezuro. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyevenutsa nezuro mutemo inobata chirwere cheCovid-19 kuitira kuti vanhu vatange kuita mabasa avo asi vachitevedzera gwara reWorld Health Organization senzira yekuona kuti hapana kutapuriranwa kwechirwere ichi. Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Panguwa iyo vamwe vanhu vari kuzengurira kubaiwa nomba yeCovid-19 yeSinopharm iyo yakapiwa Zimbabwe neChina. Vamwe vechidiki vakambobatwa nechirwere ichi vari kukurudzira vanhu kuti vabaiwe nomba iyi kuti vachengetedze utano hwavo. Michael Way, Studio 7, abata muzvare Samantha Muzoroki avakambobatwa nechirwere cheCovid-19.
Semunhu akamborwara nechirwere cheCovid-19, ndinoona kuti kubayiwa iyo yatiri kuti vaccine kwakakosha, nekuti zvandakasangana nazvo mukurwara asi zvinhu zvandinomboshuvira kuti munhu awane. Saka kana pane mukana wekuti munhu anokwanisa kudzivirira kana chikazomubatawo chirwere ichi, chimubate mune zvakanaka kana kuti chitomunzvenga zvamuchose, zvinenge zvakanaka.
Tinonzwa vanhu vazhinji kusanganisira vana chiremba navana mukoti vachiti vari kutya kutora nhomba iyi nekuti vazhinji havasati vapiwa ruzivo nezvenhomba iyi. Tipeiwo maondo renyu nezvedanho ravari kutora.
Hongu vanhu vazhinji vari kutya kuti munhu uite chinhu chausina ruzivo nacho, zvinotinetsei. Saka panoda kuti munhu ave nekunzwisisa iyo yatinozoti pachirungu backdrop, kwaunenge uchiti ndokwandiri kutora ruzivo rwangu nekutora kutsigira kwehana yako kuti aiwa ndanzwisisa kuti ukabaiwa vaccine iyi uchange wamira papi panhau dzeCovid, uye kunzwisisa kuti aiwa vaccine hongu yakagadzirwa panguva yatanga Covid, zvikada mamwe mavaccine anotora nguva yakareba, mamwe asati atora nguva pfupi semabudiro akaita yeCovid-19. Asi zvinenge zvichida kuti vanhu vagare navo pasi, paitwe kakuchinjana keinformation from vanotitungamira or the governing authorities ku Ministry of Health or vanhu vane ruzivo rwakadzika nenyaya dzeCovid nevaccine iyi, kuitira kuti isusu patinobvunza mubvunzo o patinenge tine kusavimba nezvavanenge vachitiudza, vanotiratidza ende mune zvine rudo nezvine mwoyo munyoro, so that isusu tinotambira zvakanaka nekuti pane zvakawanda zviri kutaurwa.
Hurumende ikatanga zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu nezvenhomba irimo munyika, nemaondo renyu mungati ndizvo zvichaita kuti vanhu vave nechivimbo chekuda kutora nhomba iyi here?
Ndinowirana nazvo kuti hurumende ikatanga kudzidzisa vanhu nezvenhomba iri munyika, vanhu vanotichinjei mafungiro avo, nekuti pari zvino kunze kwatiri nekushanda kwatinoita nevanhu tiri kuona zveshuwa vanhu vanouya vachitaura vachiti zvinonzi zvakanyorwa mubhaibheri kuti pachaita nguva yekuti tichaiswa mamicrochip mumiri yedu. Saka vanhu vari kutya, ende kutya uku hatingambovati vanhu vakaipa, nekuti hapana chatati tawana chiri kuita kuti vanhu vazorodze pfungwa dzavo vazive kuti aiwa vaccine yako yakuzodzivirira, yakangofanana nemavaccine ari kubayiwa vanhu for polio, diphtheria and the other six killer diseases rather.
Avo ndimuzvare Samantha Muzoroki, mumwe vanhu vakambobatwa nechirwere cheCovid-19 vakachikunda, vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Kusiya basa nezuro kwevaimbova mumwe vatedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vachipomerwa mhosva dzeupombwe kwamutsa mutauro munyika wekuti ndiani achatora chigaro chavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mazita ari kutaurwa anosanganisira nhengo dzepolitbro, murongi wemabasa muzanu PF vaobert Mpofu, gurukota redzidzo yepasi vakain Matema, mutauri wezanu PF vasimon Kayamoyo, amai Stembiso Nyoni, kwozoti vaimbo vemukuru weZimbabwe Defence Industries vachinga Dhuve, gurukota redunhu revulawayo amai Judith Ncube, mutauri weparamende vajacob Mudenda pamwe nemukuru wemauto General Valerio Svanda. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vaStephen Svanda vati zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachadoma munhu anobva kuZapu sezvo vamuhadhi vaibva kubato iri. Vati mazita mazhinji ari kudomwa ndevanhu vane nhoroondo mubato riri kutonga.
Tine zvekare vachinga Dhuve vanga vari mukuru wemahovhetsi. Tingati vane rekodhi yakanaka zvikuru isina kunyanyoshata. Takatasana nezvematongero enyika zvekare, uyezve munhu ave machuwa. Hatina kumbobvira tanzwawo nyaya dzakewo kana dzekuba kana dzekumadzimai uko. Tive zvekare navaobert mpofu. Vaobert mpofu vagara mumusangano uyeze senior member yeZapu.
Vaalfios Mapuranga vati vanoona sekuti chigaro ichi chichapuhwa munhu ane nhoroondo yechiuto.
Chandinoona ndechekuti pachaita hapo makwikwi pakati paobert mpofu, Simon Kayamoyo naphilip valerius Wanda. Asi ndinoona Philip Valerius Wanda ane chimukana wekuti ndiye anogona kutora sekuti ari kubva nekuchiuto.
Chipanga mazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vaudza Studio 7 kuti chibvumirano cheUnity Accord cha1987 chakaenda nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vanoona sekuti vaMnangagwa vachasarudza munhu wavanovimba naye zvisinei kuti ndiye anokodzera kuvepo here kana kuti kwete. Vati kubvira muna 1987 paidomwa vanhu pachigaro ichi pachitevedzwa ukuru hwevanhu kubva kuZapu, asi mazita mazhinji ari kutaurwa ane vanhu vasingakodzeri kutora chigaro ichi kana izvi zvikatevedzwa.
Because muzano wenezvi hakuna munhu atingataure Obert Mpofu is a non-starter. He joined Zapu zano before 1980. Makaracters akadaro haakonsidwe as unit material. Ana Chinga vakazongwavo vakakurumidzira kujoina. You don't understand kuti cycle zano is cycle reproduction, you know, like capitalism.
Izvi zvatsinirwa navaButler Magwizi avo vakarwa hondo vari kuZipra. VaMagwizi vati havanei nekuti ndiani adomwa, asi kuti vanoda munhu anoyananisa vanhu munyika.
Asi tanga tichifunga kuti pakavapo national unity approach, particularly tichitora iyo Zapu nokuti ndiyo yakagwa hondo, iko zvinezvi vakasara vari vaviri, Chiwenga naMnangagwa pamusoro, homwehe vachatonga, asi hakwanisa pasisina national unity.
Pasi pebumbiro remutemo wenyika, mutungamiriri wenyika ndiye anodoma vatevedzeri vake. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kutaura zvizhinji pamusoro pekuti ndiani achatsiva vamuhadhi kuhurumende, vachiti inyaya yemutungamiriri wenyika nehurumende.
Kana ivo mutungamiriri wenyika kana vachinge vataura nemashoko avo kuti vati ndo zvatinotevedzera izvozvo, we must accept to be led and naizvozvo tinopiwa direction. And only the president can give us that direction.
Kunyange hazvo vakasiya basa kuhurumende, vamuhadhi havasati vasiya chigaro chavo kuzanu PF, uko vari mumwe vatevedzeri wavaMnangagwa. Vamuhadhi vakasiya basa nezuro mushure mokufumurwa pamadande mutande akaburitsa mavhidhiyo ane mashoko avamuhadhi vachitaura nyaya dzepabonde nemadzimai echidiki anosanganisira madzimai evanhu. Nyaya iyi yaigara yakaburitswa nebepanhau repaindanet reZim Live. Vamuhadhi vakatombobuda svondo rapera vachiti aive manyepo, asi Zim Live yakati yaimira nenyaya dzayo dzokuti vamuhadhi vari kushandisa chinzvimbo chavo zvisiri izvo uye vachikonzeresa kuparara kwedzimba. Bato reZanu PF richaita musangano waro wePolitbro mangwana, uye nyaya yavamuhadhi inotarisirwa kuzeiwa pamusangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wematikitivha muAmerica vaChris Ray vari kupa humbowo mudare reparamende pamusoro pezvakaitika muAmerica musi wa6 ndira, apo vatsigiri vevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakonzera mhirizhonga. Nhengo dzedare idzi dziri kuda kuziva kana FBI yakazivisa zvakakwana mamwe mapazi ezvemutemo, sezvo bazi iri raive nemashoko airatidza kuti paive neurongwa hwekuita mhirizhonga. Varei varikubvunzwawo pamusoro peurongwa hwebazi ravo mukurwisa mhirizhonga inokonzerwa nevanoita zvekupfurikidza mwero muAmerica uye kuchengetedzwa kwenyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti mhirizhonga dziri kuitika kumaodzanyemba kwakadziva kumawirira kweNigeria dziri kuita kuti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana mashanu vatize misha yavo vachinopotera kuNiger. Sangano iri rinoti kurwisana mudunhu iri kwava nemakore kuchiitika, asi rwendo rwuno kwakanyanyisa, izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vaende muupoteri. Hazvo mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vakarerutsa mimwe mitemo yekuti vemabhizimisi vaite basa. Zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka, vamwe vachiti hurumende haina urongwa hwakajeka hwekubatsira varombo munguva dzakaoma. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi idzi dziri kuyambira kuti kuvhurwa kwemabhizimisi hakureve kuti nhamo yapera. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube vakazivisa gore rapera pakuparura bhajeti ravo kuti vari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hukwire nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana, kana kuti 7.4%. Asi mukuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sangano remabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce razivisa kuti upfumi huchatodududza kumashure huchisvika pamainus 6 kana 9% mugore rino. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzwo Bina vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Hurumende yanga isisakwanisi kuramba yakavhara kuti vanhu vatadze kuita mabasa avo. Upfumi hweZimbabwe mugwandichimuka hwakaondoroka. Vanhu vashoma chose vari kumukira kumabasa ekumakambani makuru. Iwo unozviziva kuti izvo mubariro nenhungo dzeupfumi takavesa kare, zvokuti vose vava kuwana chouviri vakawanda vacho ndevemusika nevaya vanoita zvekuzvisevenzera. Zvakare nyika yedu ine urombo nekutambudzika zvinoita kuti kana vanhu vasingabudi vachitsvagira chokudya pachavo, hurumende haina zvinobatsira zvekupa mhomho yose iyoyi kuti idye zvayo yakagara mudzimba. Dzimwe nyika blessing dzakavaka matura njanga nematara vakachengetedza upfumi hwavo. Izvozvi vaakudzokera kumatara iwayo vachinotora zvavakachengetedza vachibatsira vanhu vemunyika idzodzo panguva ino yekutambudzika yeCOVID-19. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatakatadza kuita seZimbabwe.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Tine vashandi vakawanda vange vakagara kudzimba vasingatambiri, nenyaya yekuti maemployers avo vari kuti havasi kuita mari. Nevaya vanozviriritira vanozvishandira vega, mabusinesses avo ange akavharwa. Zvinotoreva kuti lockdown zvayo yange iri nguva yakaoma kune vanhu vakati wandei. Hatina kumboona ruvatsiro rwakabva kuhurumende.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vatambira danho rekuvhurwa kwemabhizimisi vachiti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Tinoona kuti kurerutswa kwaitwa uku kuchabatsira mabhizimisi kuti atange kunyatsoshanda nekuvandudza mabasa avo zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya.
Kurerutswa kwaita lockdown pachokwadi chaipo tirikunzwa kuti kusungunuka kwevanhu vazhinji vanga vapinda munguva yekushungurudzika nekushaya zvekudya. Saka tiri kutotenda kuti zvatendera kuti vanhu vakwanise kumhanya mhanya vachiita mabasa mhuri dzavo dzichirarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Tese tinoziva kuti Zimbabwe haina masocial safety nets anopiwa kunana South Africa. South Africa tingati ine vanhu 15 million vanopiwa mari nehurumende kuti vasatambura. Kuamerica hatichatotauri. Kuna unemployment benefit nemasocial services anopiwa mari dzinopiwa kuvanhu kana pasangana nedambudziko. Manje muno muZimbabwe, lockdown yakasvika nyika iri muintensive care unit. Saka kuzvita lockdown zvava kureva kuti kwakutoisa nyika kwamufiganebwe.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagarire evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichishanda nemasangano akaita seWorld Food Program kana WFP nePlan International iri kubatsirawo vamwe vari kushupika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese nebazi rezvemagarire evanhu kana vachida rubatsiro, uye inoti gore rapera yakabatsira mhuri dzinodarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nematanhatu kana kuti 276,000. Rimwe remasangano anomirira vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti riri kufara nemafambiro aita zvinhu muHarare nhasi apo nhengo dzaro dzadzokera kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vasamwe wadzai vati havo pane zvimwe zvinoda kugadziriswa nemakanzuro nehurumende zvakaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena uye zvimwe zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanotiwo vakatarisira kuti hurumende ichaita zvirongwa zvekudzidzisa vanotengesa mugwagwa nezvenhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa vashandi vezveutano nevamwe pari zvino. Kati nzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu nhasi yanga iri bata wabata, vanhu vachivhura misika yavo, vanhu vachivhura masmall businesses avo vachitanga kushanda. Sebokawo tambotenderera kutare Harare tichitarisa kuti tione kuti zvakamira sei. Ndinokukura kuti ruzhinji remain formal traders vakwanisa kunge vachienda kumabasa nhasi. Hapana matambudziko atamboti taona nhasi kana kushungurudzwa nemapurisa nezvimwe zvakadero. Saka tinotarisira kuti zvinongoramba zvichienda mberi zvakadaro nokuti vanhu varida kushanda kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Zvii zvikwanisiro zvamunofunga kuti vehurumende nemakanzuro vanofanira kugadzirisa vanhu vachidzokera kumabasa kudai vemumigwagwa?
Ndingati pane nyaya mbiri dzakakosha. Tinoda maPPEs kuti hurumende ibatsire mainformal traders nemaPPEs. Mukatarisa nyaya yokutestwa matemperature, mari dzacho dziri kudaidzirwa nemakambani ari kuita izvozvo dzakawandisa. Satoda kuti hurumende ipindire kana ikaita kusubsidize nyaya idzodzi so that informal traders havadhurirwi nekuti vawane mapepa ekuvakwanisa kutinge vachishanda. Nyaya dzezvinhu zvematemperature zvinotesta zviya dziri kudhura. Yechipiri, nyaya dzemamarkets ari kunzi ari kugadzirwa ngaakurumidze kupedzwa so that vanhu vanoenda kundoshandira pane mvura. Pane zvikwanisiro zvese zvinoita kuti basa remainformal traders ringe rakareruka, vange vachishanda pakajeka, vasange vachiwanikwa varivo vanokonzeresa kupararira kwechirwere chadai kumisa mabasa pasi rese.
Pane here dzidziso yamuri kupa avo vanotengesa mumigwagwa pamusoro pechirwere ichochi cheCOVID-19 uyezve nenhomba itsva ichangobva kusvika munyika iyi yesainofa?
Nyaya hombe iripo ndeyekuti isusu semainformal traders tinogamuchira chirongwa chevaccination nokuti tinozviziva kuti ikonomi yedu ivhurike. Tinofanirwa kunge tatoita chirongwa ichocho. Mukatarisa dzimwe nyika dziri pamberi pedu seZimbabwe dzafamba chose dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda mamiriyoni nemamiriyoni evanhu. Saka kuti ikonomi yedu ivhurike, tinoona isusu seboka kuti tinofanirwa kuwanikwa tichikurudzira mamembers edu kuti ange achipindawo muchirongwa ichochi ndokuti tikwanise kunge tichivhura ikonomi yedu. Saka seboka hationi kushata kwazvo, patinonga vachikurudzirawo hurumende kuti inge ichipa information vanhu vazive kuti chirongwa ichinofamba sei. Nokuti sokuzova kwamuri kuita kune vamwe vari kupambadza mashoko ekushidzirana kuti kana ukazobayiwa unosangana nezvakadai pamuviri wako. So ibasa rehurumende neivo vana madoctors edu kuti information inge ichipiwa vanhu vana vazive kuti aiwa manyepo.
Ava vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasamwe wadzai vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki zvichitevera kunyevenutswa kwemitemo yeCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekutanga chekubaya nhomba chinoenderera mberi, vatori venhau vachibayiwawo nhomba iyi nhasi. veruzhinji vopa maoniro avo zvitevera kusiya basa kwevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Mohadi. Vanoita mabasa akasiyana siyana votaura pamusoro pekunyevenutswa kwemitemo inobata denda recovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazibu 2 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so ukuhlaba lokumbola ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami ukuthi kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa iCOVID ngoNovember last year, so ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCOVID, ubuhlungu bangikhona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo kuhlatshwa intatheli zindaba ezimbalwa.
Lokhu yikucatha ngomunye ukuthi umhadi uzayinile uphumele sihlalile esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uqotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingeni, kambe ngumhadi yedwa yini kushiwe ngalaye.
Ukwehla esihlalweni kube ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Abanini kampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba okuthi bathole indlela yokuboleka imali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo. Intatheli zindaba ezimbalwa zibonakale lazo zihlatshwa. Intatheli zindaba lezi ezihlatshiweyo zithi ziyajabula ngoba ziza kwenelisa ukwehlisa amathuba okuqinelwa yigciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UTanaka Mrerwa oyintatheli zindaba esebenzela inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli zindaba yakobulawayo u-Abigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe i-vaccine le-COVID. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala exhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi banxasti new story, so ukuhlaba lokhu ngibona ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le-COVID-19. Ukuvikeleka kwami kusho kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa i-COVID ngoNovember last year, so ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la i-COVID, ubuhlungu bangikhona.
UDokotela Rogers Magigo osebenzela kobulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzizwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2 lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media. Ziyo lokulalela abakhuluma bangakwaziyo amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines. Ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zihlatshwe.
sibe lama journalist intatheli izindaba abakuyile uzo vaccinator. So lamhlanje besi silabo ukuthi labo bevikeleke ku COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinator njalo bevaccinator bebesibakhumbuza abempila kahle kade bebakhumbuza ukuthi ivaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinator kwe-frontline workers anjengayintatheli izindaba kuqakathekile ngoba kusitshengisa thina ukuthi labo sebeza reporter ngevaccine ngendlela eyiyo iqiniso. Siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempila kahle kumunicipala wakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, uDokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye i-6600 kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga i-28 days. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwehla esihlalweni kwabe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi. Idale laphezulu elezanu PF lePolitbureau liyahlangana kusasa lapho elikhangelelwe ukuphatha lolu daba kabanzi. Kodwa isinqumo sokuba ngubani ongakhethwa kuleso sikhundla sisezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ithi uMnangagwa akasoze amxotshe ebandleni uMohadi kodwa ulakho ukumnika isikhundla. Abanye njalo ngabathi uMnangagwa ulakho ukuphuza ukutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaMohadi amelele umhlangano omkhulu owe-Congress oka-2022 akhethe ozathatha isikhundla lesi. Isisekelo sombuso sebandla leZANU-PF sithi ibandla leli kumele libe labasekeli ababili abakhethwa kuhambelana lomanyano e-Unita Court bekhethwa ngumongameli webandla. Nxa isisekelo sebandla leli singaguqulwanga, uMnangagwa kumele akhethe umuntu owaye ku-PF Zapu lona eliyabambana leZANU ngo-1987 phansi kwesivumelwano se-Unita Court. Umnumzana Steven Sibanda, ingcitshi ecubungula ezombusazwe uthi inguquko eyenzakala kuZANU-PF ngo-2017 isiguqule indlela abantu abakhethwa ngayo ezikhundleni.
Uma sikhangele umsekeli kamongameli welizwe uKembo Mohadi ubesuka kuZapu, so sokutsho ubana isikhundla sesivukile kuhulumente ngesemimba yeZapu. So silabo baba uSimon Khayamoyo, silayo baba uBeth Mpofu, njalo silayo baba uChingaduka. So ngabanye ke abantu ngabakhangelela ukubana yibo abazakhethwa ukubana bareplace owade ngumsekeli kamongameli welizwe uComrade Kembo Mohadi.
Enye njalo ingcwethi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Alfius Mapuranga kulombono owehlukile lukaSibanda.
Nguye ozakuba akwanise ukuthi nxa bangasebenzisi ukwenza kwabo ukuthi bathatha umuntu ovela ubutho. Ngibone uPhilip Valerius Banda nguye ngani bazamuretayisa bahle bamfake futhi ku-vice president. Lokho kuzakuba kuzakwenzelwa kuyenzelwa futhi ukuthi akasoze ayenze enye into ngoba uyabese phansi kuka Amazon Mnangagwa. Umpofu lokhaya moyo hamboni ukuthi bangakwanisi ukuthi baye khona
ngaphandle kukamoyo lwesibanda. Abanye njalo baphosela amanye amabizo anjengomnumzana Obed Mpofu lomnumzana Chinga Dube. Umnumzana Henry Chigodo isakhamuzi seHarare omunye wabona angani uDube angaba lethuba.
Mina ngicabanga ukuthi singafaka uChinga lapho kusuke khona umnumzana uMohati ongcono la. Labo Matema labo Khamu uValerio hayi. Ngibona ngathi ngabantu abangagcina besiphambanisa elakusasa. Umdala uChinga ungcono ngoba umuntu ongani usekhulile laye i-corruption engayenza kancane. Ngoba umuntu owayenza i-corruption laye kudala. So hayi siyamcela ukuthi maye angakwanisa ukungena kanje. Njalo ingqondo yakhe njengomuntu owaye ku-government le kaMgabe. Engakwanisa ukuyenza ukuthi lazi izinto zikwanisa ukuthi abantu bexabane phezulu kona ngale. So hayi kangeni uChinga nalo singakuthi.
Kodwa abanye njalo bathi kulabantu abaningi uMnangagwa angakhetha khona ukugoqela umnumzana Ken Matema ngoba wayekuviyole Zipra njalo wasebenza phansi kukamuyi uDr. Joshua Nkomo njalo waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya owisikhundla esake saba lomohadi lomuyi umnumzana John Nkomo. Kodwa bebandla lezaphu elibunjwa yilabo abaphuma kuZANU-PF kumanyano we-Intercourt bekhokhelwa ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa bathi kabalani lokwenzakala kuZANU-PF. Okufakazwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana iPitule Maphosa.
Sokudlule iminyaka engu-11 okwamanje sibanga owesi-12 since ibandla lezaphu laphuma ku-Intercourt okuyinto eyenzakala ngo-2009. So ngalokho asila savelo ekubeni ubani othathe isikhundla bani ebandleni leZANU-PF njoba singasomalunga eZANU-PF izaphu libandlela izimele lodwa.
Umnumzana Dafaza Mgwadi isikhulumeli sebandla leZANU-PF uthi umhlangano wabo wakusasa awulandi lesikhundla esishiwo nguMohadi.
Yes, I can confirm that the party's politburo
niyacho ukuba iqula lebandla ele politburo liyahlangana kusasa mhla ka 3 kuMbimbini ngumhlangano wansuku zonke. Abanye ababekuzaphu abacatshengelwa ukuba bangakhethwa ukuthatha isikhundla lesi bagucela unkosikazi Judith Ncube ongumphathintambo obona ngebulawayo owayengumphathintambo weMashonaland West umnumzana Ambrose Mtiniri. Umphathintambo wezamabhizinisi amancane laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. UMohadi uchiye isikhundla ngokuya ngeka kukhulu ngemva kokuba kuphume impiko yokuthandana kwakhe labesifazana abaningi abagoqela abendileyo abasebenzela eofisini yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje sokuvele impiko ethi obengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi wachiya isikhundla sakhe ngeviki edluleyo hatshi izolo. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. Kodwa lokhu kubangele abazi ngezomthetho bathi uMohadi engaba wephula umthetho ngokuhlala esikhundleni okweviki yena esesichile. Kodwa ingcwethe ecubungula ezomthetho umnumzana Love Momaduku ongumkhokheli njalo webandla le-NCA uthi umthetho othi kumele umsekeli kamongameli welizwe asuke esikhundleni kungakedluli amahola ngamachumi lambili lane ayisiwo osebenza okwakathesi ngoba isisekelo sombuso asikaqali ukusebenzisa inhlamvu zemthetho ezafakelwayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lolu daba ngolomndeni lanxa kusobala ukuthi uMohadi waxotshwa kazange aziphumele ngokuthanda kwakhe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokhu ikucatsha ngomunye ukuthi uMohadi uzayinile uphume yedwa esihlalini esikhulu kangaka sokuba nguvice president uxotshiwe. Njoba sichilo sathi impi yomdeni ayingenwa kambe ngumhadi yedwa yini UVP omunye uchiwenga laye ulohlupho lemuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukuresigna uma besithi ubaba uMhadu resignile? Kungenani thina beMDC esithungamela ngubaba uAdvocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe mburizayinile mbuyabusa akula additional value kithi ngoba vele kumbe unguVP mbe urizayinile mbuxotshiwe akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho Mahlabi Zulu sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu babamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke ngabe vele asikhulumi ngabo.
Manje kukhona lokhu okwenzakeleyo sifundo bani singasithola?
Into efanele sifunde ukuthi umbuso ngamaZulu nangu uMhadi sexotshiwe esimbusweni kanti nabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu ngabe igovernment yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba ihofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye fansi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa ufanele ekhethwe le running mate loko ukuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe. Kodwa nansi iZANU-PF ayikufuni ngabe kuthiwa uMhadi wakhethwa ngabantu upresident ebengasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngomdumo we-Zim Dancehall uSoldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Kwesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukukhula umsindo ukukhuthaza ukubana usiba lukhulu wesabelo seNew York uMnumzana Andrew Cuomo ehle esihlalweni ngemva kokuphuma kombiko ukuthi sokulomunye owesifazane oba ngowesithathu othi wahlukunyezwa kwezocansi nguCuomo. Umthethondaba usuvumile ukusiwa kwele Japan kwezizalwane ezimbili zeMelika ezinakanela ukubana zancedisa owayengumgcini sihlalo wenkampani elungisa izimota e-Nissan uCarlos Ghosn ukuba abalekele icala ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyo ngomnyaka ka-2019. Ababili laba babikwa kungubaba lendodana yakhe asebeza kuyathonisiswa emthondaba wakwele Japan ngaleli cala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezibhalise ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane ye-COVID-19 vaccine ebulenjini zizibone sezibhekane le nkinga ngemva kokuba sokufunyenwe ukuba indlela ezibhalise ngayo ekhasini elekolitshini le-University of Texas belingaqondanga ukubangele indwendwe ezinde kakhulu zabakade bemelele ukuhlatshwa. Iziphathamandla kade zibona ngalolu hlelo zihle zamisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ngalelo langa baphindiselwa emakhaya. Amantombazana angamakhulu edlula amathathu kwele Nigeria athunje ngabalo abecatsha abedlulisa amalawulo esigabeni esinyakatho ngokuya ngentshonalanga yelizwe esezantsi. Bakhululwe njalo okwamanje basahlolwa ngabezempilakahle andubana baphindele emilini zabo. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Niger owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe uHama Amadou ucine evalelwa ngemva kokubuzisiswa okwensuku ezintathu ngecala lakhe lokuphatheka ekutshotshozeleni udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe.
Ukusilela kwemali elizweni kakhulu eyakwamanye amazwe kubikwa sokudalela osomabhizimusi ubunzima bokuswela imali yokubhadalela indleko zokuthi amankampani aqhubeke esebenza. Abaninikampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba ukuthi bathole indlela yokuyaboleka imali yakwamanye amazwe emabhanga agoqela lawo kwamanye amazwe. Besekelwa libhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi lamakhampani lithi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kubangela ukuthi amabhizimusi abo engathuthuki. Kodwa usibalukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank uDokotela John Mangujika uthi uhlelo lomkambo wokuthengisa imali yilo olungcono ekulungisiseni udubo lwemali olubhekane lamakampani. Abamabhizimisi laba bakhala ngokuthi umkambo we-Foreign Currency Auction Trading System awusebenzi kuhle, ngakho balutshwana abathola imali le kuthi abayitholayo bathi iyaphuza ukufika kibo. Umnumzana Leonard Moyo, omunye wabosomabhizimusi bakobulawayo, upha umbono wakhe ngafisa ukuthi uhulumende akwenze ukulungisisa lolu dubo.
Uhulumende kasinike ilungelo lokuthi siboleke imali phandle kwelizwe, njalo esivumele ukuthi sibhenke phandle kwelizwe, ngoba lapho kubhenke elizweni sesehlulekile. Ukubhenke elizweni uyabhenka imali kayitholi, ungazi ubhenke kuyi-foreign currency awuyitholi. So uhulumende kasinike amalungelo wethu ukuthi sizibhenkele imali phandle kwelizwe, esinike ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni, sihambe siyobhenka sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni. Ngenye indlela engavusa ilizwe ngendlela engasozikhatha.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, elilunga njalo lomanyano wenhlanganiso zezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union, laye upha umbono wakhe ngemali yakwamanye amazwe.
Khanya ungathi kulomqondo ukuthi ama banks avunyelwe ukuthi aboleke imali outside Zimbabwe, kuyindlela yokuthi ingxenye kuncedisa ukuthi le imali emzini ibe khona ku-circulation. Siyakukhola ukuthi njengelizwe sile bank enkulu, i-Reserve Bank of Zimbabwe, ekhangele ukuthi kube yiyo eletha izimali kuthi amabhenki la amanye nxa esefuna le imali emzini ukuthi ayi-forex, kukhangele ukuthi bona kube yiyo esenika ama-banks leyo mali. But ngasobuya umqondo nje kusho ukuthi kusegcweni ukuthi silo hulumende osevuma ukuthi usehlulekile ukubana.
Umnumzana Ambrose Sivindi wengeze ethi inkinga ziningi ekudingeni ukwebolekwa imali ngamabhanga.
I-collateral liyana ukuthi isiqiniseko sokuthi ama-banks leyo mali bazayibisela iyabe isivela ngoba hlama ama-banks bele sazi ukuthi a-local esingathi ngakhona apha kuphela ngekho ndawo. Kodwa ke eZimbabwe ukuthi ungananzelela vele siphila ngokuthi okwethu yizaba nje ukuthi abesizama yiyo into esihluphayo. Asilandele siyibamba ohle siyibambe sithi sesiyibambile ukuthi leyizasebenzi okuningi kufanisela nje ukuthi engxenye lapho. Kodwa ke nxa sesiyasule eqinisweni bekufanele ukuthi i-Reserve Bank kube yelo mlando ukuthi ilethe i-foreign currency elizweni. Njalo kunye kuzananzeleka kulabanye ama-banks kulabantu abasingathi kulokuganga okungathi i-corruption. Kungaba njalo engxenye futhi kuzaletha amanye amapitsha amanye ezinye inhlupho abantu beganga.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi imali iphiwa abantu abalamakampani abhalisiweyo hathi abaphila ngokuthengisa.
Babe lama-nostro accounts bebhenki abakwanisa ukuthola imali yabo ebhenki i-USD. But engikwaziyo i-facility le khona for a location is meant for ama-companies that are registered. Nxa engekho registered then you can't access that.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Effort Ncube uthi kudingakala ukuthi amabhizimusi abe yiwo abalenhlelo zokuthi imali le itholakale.
Kunzima ukuthi foreign currency itholakale kuzolo nxa ngabe umkhonomi ungayikhiqizi leyo mali. Idingakala ukuthi industry ibe yiyo eyakhayo leyo mali. Ayikho enye indlela yokuthi foreign currency ize ifinyelele ebantwini bonke ngaphandle kokuthi i-economy ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo. Kuthengiswe impahla ezisuka eZimbabwe ziye kwamanye amazwe eziye buya le mali. Nxa ngabe sisamukela konke okuvela kwezinye indawo singathengiseli izinto kwamanye amazwe okuthiwa yiku-exporter ngeke sibe le mali engakwazi ukufinyelela ebantwini ngokuhlukahlukana kwabo. Okwenza ubone iphelela ku-industry ingayi kwabanye kungoba iyashota.
Abamabhizimisi baveza imbono etshiyeneyo ngamaqhinga angathuthukisa amabhizimusi lokuthuthukisa umnotho welizwe. Abanye bathi sebesehluleka ukuqhubeka ngomsebenzi ngoba imali abayitholayo kuhulumende incane kakhulu njalo bayaphuza ukuyiphiwa bethi kungaba nganeno nxa bengavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe anjengabo Africa Export Import Bank lamanye. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi izikolo zizavulwa mhla ka-15 kuyona le inyanga. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale le-cabinet oyenzwe namuhla eHarare. Kunjalo nje, ukuvulwa kwelizwe ngoba kwekethiswe imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokunakuhle kwezulu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bathi kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho ngoba bengelamali yokwenza umsebenzi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi ukuvulwa kwelizwe kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke lentengo yempahla emqoka ezitolo yehle kancane. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutjera utshele iStudio 7 ukuthi lanxa ukuvulwa kwelizwe kuzaletha ububelo, imithetho elawula ezamabhizimusi izaqhubeka isenza kube nzima ukuvuselela umnotho welizwe.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani kunganceda sibili njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale ukuvuka. Njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders ebevaliwe ikakhulu i-border le Zimbabwe le South Africa lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa. So kuzancedisa ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le South Africa. Kuqalisa ukuthi unceda ukuthi i-economy ivule. Kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama-policies awe-economy yethu ukuthi kumele lawo alungiswe ukuze i-economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esiyikhangelele yona.
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe, ubona ungani kuzaphathisa na ukuthi bavuselele amabhizimusi abo ngesikhathi lesi ilizwe elincase livuliwe bona bengelamali?
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi amabhizinesi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona ungasenani ukuthi bekule lockdown. So aloba uhulumende angenela abanike imali ukuthi bancedakale amanye amabhizinesi ngibona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital ukuthi baqhubeke besebenza.
Umnumzana Masimba Kutjera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili namhla kobulawayo okuhlatshwe kona intatheli zindaba. Ukwehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo sokudale umbuzo othi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.